Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, gunyana 22, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Taura kuti tinzo zvakamira sei nekuti mamiriro ezvinhu kuno kumira akanyangara haana kunaka nokuda kwokuti iko zvino tiri mukugeda geda kwamazino vanhu havana chokudya vanhu havana rugare vanokuiswa mumajere hapana chakanaka kuzvidzi saka tiriuda kutonza kuti tinenge achitaura kuti
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rose paine kurudzira yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Sangano reDef Zimbabwe Trust runoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika wakanangana nekuti apiwe mikana kune vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakati Zimbabwe yaita zvakawanda kwazvo mukuremekedza nekutsigira kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vakaudza mumwe musangano wavakapinda parutivi pemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York wekucherechedza makore 13 echisungo chekuremekedza kodzero dzevemarudzi kana masangano madiki kana kuti adoption of the Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic Religious and Linguistic Minorities. Vamunangagwa vari kutarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uye vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Isu senyika tiri nhengo yeUnited Nations saka gore negore musangano iwoyo unoitiwa. Saka tingangoti zvinenge zvingova mugwara kuti sezvo tiriko senyika mutungamiri wenyika unenge ariko achizva kuti zvivi zvinotora nzvimbo saka zvinhu zvagara zvichingoitwa gore negore izvo zvatichada kunzwa ndezvaanotaura kuti tinzwe kuti zvakamira sei nokuti mamiriro ezvinhu kuno kumusha akanyangara haana kunaka nokuda kwokuti iko zvino tiri mukugeda geda kwamazino vanhu havana chokudya vanhu havana rugare vamwe varungeswa mumajere hapana chakanaka iko zvinezvi saka tiriuda kutonzwa kuti tiunenge achitaura kuti kudii.
Tinonzwa kuti vari kutarisirwa kutaura pamusoro penyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe asi nyika dzakatemera zvirango dzichiti dzakatemera vamwe vakuru vakuru muhurumende. Uyewo nyaya yekuti dai Africa yaiswawo muUnited Nations Security Council. Munotarisira chii kubva munhaurwa iyoyi?
Nyaya yeUnited Nations Security Council inyaya inoda kugadziriswa. Nokuda kwokuti izvo mukaona nhengo dzefirapo dzavanoti permanent members dziyashanu idzo tinoona kuti magariro anga asina kunaka nokuti hapana utongi kujekerere kana pasi rose nyika shanu dziri idzo dzine zita zvadzinoda tazoona kuti zvaparira neiko zvinenge zvakaita nerussia ichinopamba Ukraine nhasi uno pasi rose iri mudambudziko nokuda kwokuti maitiro iwayo anga asina utongi kujekerere kuti nyika shanu chete zita zvadzinoda. Saka chinhu chakanaka kuti Africa ive nechigaro chepermanent member muSecurity Council yeUnited Nations. Mubvunzo wamataura wechipiri kuti zvinotarisirwa kuti vamunangagwa vangataura nezvemasanction. Zviro kwazvo zviri kuitika ndezvekuti tinogurudzira tagurudzurazve kuti iyo United Nations inoda kuti nyika zvishonge vanhu dzinyika vazvitonge muchekerere. Utongi hwechekerere ndo hwakatomirira United Nations. Muno utongi hwechekerere muZimbabwe hausati hwasvika. Asi ndozvakarwira vanhu veZimbabwe nazvino ndozvavari kurwira. Saka tinoona kuti zvirango zvakatoiswa nehurumende yeZanu PF yavamunangagwa pamakore 42 apfuura. Kuti ikozvino tizovaana Studio 7 titi haikoko kuona kuti kumusha hakuna rugare hunofanirwa kuvako. Saka masanction akaisiwa vanhu vakavharira kuuya kwoutongi kwechekerere muZimbabwe. Tinotoona kuti pane umwe mupurisa unonzi Matamba wakaiswa iko zvinezvi. Izvozvo izvo ndivo vakazvikonzera kuti zviitwe zvinhu zvakadaro, kwete kuti ivo tingati tomira pano pasi petoti zvirango ndozvirikukanganisa. Zvirango hazvina kuisirwa munhu wese muZimbabwe, vakaisirwa vanhu vanofungidzirwa kuti havasi kubata kodzero dzavanhu nokutungamirirwa nyika zvakanaka uye vanoita zvouori.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rose, paine kurudziro yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu atumira mashoko kuvatori venhau achikurudzira kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vabatane mukuunza runyararo munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati mashoko eUnited Nations kumusangano wakanangana nerusarura wakaitwa kuSwitzerland mwedzi wapera wakabudisa pachena kuti munyika hamuna kuyanana kwemarudzi. United Nations yakati kunyange kwapera makore 35 kubva hurumende zvayakapomerwa mhosva yekuponda munguva yegukura hundi, hapana chati chaitwa kugadzirisa dambudziko iri. Izvi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati zvinodzorerawo budiriro yenyika kumashure kana pasina kubatana. Sachigaro weCrisis Coalition in Zimbabwe vaPeter Mutasa vati muZimbabwe hamuna runyararo.
Nyaya yekunzi runyararo hazvireve kuti tiri kureva kuti hakuna zvombo kana futi zviri kurira, asi runyararo runotarisirwa munyika nderwekuti vanhu vakagara zvakanaka, kodzero dzavo dzichiremekedzwa, uyezve zvikwanisirwa zvakaita semabasa, zvakaita sekutambira mari dzinokwana kuraramisa mhuri, zvakaita sekuwana zvipatara, kuwana nekudzidzira zvakanaka, zvinofananga zvichiwanika munyika. Ndiri kuona kuti vanhu havana mufaro, vanhu vari kumbunyikiswa.
VaEcknowledge Makuvaza vanoshanda neHeal Zimbabwe Trust vatsinhirawo vachiti chakakosha pakuunza runyararo munyika kugadzirisa zvematongerwo enyika.
Kuitira kuti nyika zvairi kuenda kumaelection za 2023 pasazova nemhirizhonga ita kuti vanhu vasagadzikani uye vasavhoti murunyararo.
VaMakuvaza vatiwo hurumende nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu akadai seNational Peace and Reconciliation Commission neZimbabwe Human Rights Commission neZimbabwe Electoral Commission vashande pamwe chete mukugadzirisa zvinonyanyokonzera mhirizhonga munyika. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati sebato vanokoshesa zuva ranhasi uyezve vachikurudzira pasi rese kunyanya kune vari kurwisana kuti vako serunyararo.
Vose vari kurwisana mukati mezvinyika dzavo kana kuti vari kupane kupokana izuva ravanofanira kuti vatondere vachipa mucherechedzo, nekuti hapana here dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava kana kupokana kunenge kuri pakati pavo pane kuti vazorwisana.
Vatiwo apo nyika iri kuenda kusarudzo gore rinouya vanotarisirawo runyararo munyika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakasano bata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Mozare Fadzai Mahere. Mutauriri wekomishini inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC vaObed Kutu vati vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rerunyararo iri kugweru, uko vati vanga vachikurudzira kuvaka runyararo munyika.
Iripo kuvaka runyararo muchirungu vanoitiyo peace building.
neku uchengetedza.
Vaguti vati vanhu vasabvuma kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika kupeshedzera mhirizhonga. United Nations yakabuda nechisungo chekuti zuva rerunyararo richeyechedzwe musi wa 21 Gunyana gore rega rega paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo, vanhu vakabatana pakuti uri rudzi gupi kana kuti end racism build peace. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira vasinganzwe nevasingataure Redef Zimbabwe Trust nezuro rakaita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vakanangana nekuti vezvematongerwo enyika vapiwo mikana kune vakaremara kuti vabatewo zvigaro. Izvi zviri kuuya panguva iyo svondo rino pasi rose riri kucherechedza svondo revasinganzwi reInternational Deaf Week. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangiri.
Deaf Zimbabwe Trust iri muboka reDisability Reform Coalition inova mubatanidzwa wemasangano anosvika gumi nemana akauya pamwe chete kuti aone kuti chii chingaitwa kuti vanhu vakaremara vawane mikana yakaenzana munyaya dzematongerwo enyika. Nokuti kazhinji kacho tiri kuona kuti vari kusaririra zvikuru panyaya dzekuparticipata semakansela, semaMP uyezve semasenata. Maposition mazhinji arimo munyika medu tinoona kuti vanhu vakaremara havasi kuwanika vari imomo. Munyaya dzemezvematongerwo enyika tinoona kuti vanowanikwa vachisaririra. Saka nhasi tachikurukura kuti zvii zvipingaidzo zviri kusangana nevakaremara kuti vaende pamakwikwi aya. Senyika tatarisana nemaelections a2023 ayo atinotarisira kuti tinodawo kuti vanhu vakaremara zvisinei nekuti vari kuboka ripi kana kuti kubato ripi vakwanise kupindawo vachivhota nekuvhoterwa pazvigaro zvakasiyana-siyana.
Zvii zviri kutarisa vakaremara ava kuti vange vachipindawo nekukwikwidza muzvigaro mune zvematongerwo enyika?
Seyedezimabwe Trust akaona kuti vanhu vakaremara vanosangana nezvakawanda zvikuru mukuda kukwikwidza nevamwe. Taona zvekare kuti kazhinji kacho muchine rusarura muvanhu. Vanhu vazhinji havasati vazvigamuchira kuti munhu akaremara anogona kuvatungamira sakansela, saMP. Saka zvinhu zvinoda kugadziriswa senyika kuti mikana ienzaniswe. Zvakanaka zvikuru kuti vanhu vakaremara vave varimo muparliament vachiitawo mitemo inoita kuti upenyu hwavo hureruke nevevamwe vose vakaremara vanenge vari kunze. Kushomeka kwavo muparliament kunoita kuti nyaya dzavo dzisafambe zvakanaka, nokuti kana usipo panzvimbo unoshaya izvi rinokumiririrawo.
Tiri kuonawo kuti iro svondo rino muri kucherechedza svondo revasinganzwi pasi rose kana kuti International Deaf Week. Mungatitaurawo pamusoro pesvondo irori?
Deaf Zimbabwe Trust tiri kucherechedza svondo revanhu vasinganzwi nevasingataure, tichikoshesa zvikuru kuti kana munhu asinganzwi nekutaura anosangana nematambudziko akawanda zvikuru muupenyu hwavo. Zvingava mumhuri chaimo, mhuri zhinji hadzigone kutaura nesign language. Tichibva ipapo toenda kumaservice provider, vazhinji vanobatsira havakwanise kukurukura. Saka tinoona kuti even mucommunity kana kuti muboka revanhu vakaremara, vanhu vasingazone kutaura vanenge vari pasi pasi nokuti havagone kuzvimirira nekutaura uye kunzwa zvinenge zvichiitika munharaunda yavagere.
Svondo iri rakakosha zvakadii muupenyu hwevasinganzwi nevasingatauri?
Zuva iri rakakosha kuti ticherechedze, nokuti tiri kuda kukurudzira isusu kuti aiwa kana munhu asingagone kunzwa nekutaura hachizi chituko. Zvinhu izvi zvinogona kukundwa tikange tataura nemutauro waanotaura nawo.
Senyika Zimbabwe yafamba zvakadii nekusimudzira vasinganzwi nevasingataura?
Senyika taiita progress yakanyanya. Tiri nani zvikuru pane pataka tiri 2018. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakunzwisa pamusoro pesign language, mhuri dzakudzidzirawo. Tichienda kumaservice providers tirikuonawo pazvivhitivhiti paTV mitambo izhinji, madrama ari kubudawo ane sign language, ane captions. Saka tiri kuona kuti tiri kuita progress senyika, asi zvakawanda zvatinogona kuita. Vanhu vasingazoni kutaura vachakasarira panyaya dzezvikoro. Muzvikoro umu havasi kukwanisa kudzidziswa nemutauro wavo, havasi kukwanisa kuenda kumakoreji kuti vanodzidzira zvidzidzo zvepamusoro. Mumabasa vachiri vashoma zvikuru, vazhinji vavo vanotengesa mumastreet. Saka tiri kuda kuti zvinhu zvingazviite zviri nani kuitira kuti vararame upenyu huri nani.
Vanga vari mukuru wesangano reJeff Zimbabwe Trust, amai Barbara Nyangairi, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Sangano renhau reNewsWork rine musoro wenhau unoti nhengo yeZANU-PF inopokanwa nayo nevakawanda vaGoodson Nguni vanoti vakagadzirira kupfumura nhengo yeboka rebato ravo rechidiki reZANU-PF vaTibet Musengezi avari kupikisa kudomwa kwavaEmmerson Mnangagwa semutungamiri webato. News 24 ine musoro wenhau unoti sangano rinomirira mapurisa emSouth Africa reSouth African Police Union ratenda kuti rakapiwa mvumo yekuti mapurisa aramwe mabasa. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti inotsvaga runyararo nekugadzikana muTaiwan Strait uye inoramba ichipikisa kushandurwa kwemamiriro nechero divi. Aya mashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kumusangano weUnited Nations General Assembly neZuro. Mumwe mukuru wenharaunda akazivisa neZuro kuti vanofungidzirwa kuti ndevechikwata chinopfurikidza mweru cheBoko Haram vakapfuura ndokuuraya varimi gumi nemumwe chete vapfumbamwe vachibva kuNiger nevaviri vekuNigeria vakapfurwa kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kweNiger. Zvizvarwa zveVenezuela zvakaendeswa nendege kuchitsuwa cheMartha's Vineyard chiri mudunhu reMassachusetts nechipiri zvakakwirira dare gavhana wedunhu reFlorida vaRon DeSantis pamwe chete negurukota ravo rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachivapomera mhosva yekuvabvisa mudunhu ravo muchirongwa chavanoti chine chitsotsi nerusarura. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kupomera magavhana ebato rinopikisa reRepublican Party muAmerica mhosva yekushandisa vapoteri ava muhondo dzavo nevebato riri kutonga reDemocratic Party munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paFriends University Dr. Moses Rumano kuti tinzwe maonero avo panyaya yevapoteri ava.
Mukoma kandemiri makadi zvenyu, ndafara kuti nditaurewo pamusoro pezviri kuitika pamusoro pevapoteri vari kubva kuVenezuela nedzimwe nyika dzekuSouth and Central America dziri kupinda mudunhu reAmerica. Vapoteri vekuVenezuela havasi kubatwa zvakanaka nekuti vari kunzi vakabva kune imwe state vachiendeswa kune imwe state. Tiri kuona kuti vakushandiswa setsvimbo pakati pemapato mairi ezvematongerwo enyika anoti maRepublicans nemaDemocrats. MaRepublicans haasi kudaba kuti vapoteri vagare kumastates kunenge kuchitongwa nagavhena akasarudzwa nemaRepublicans kana kuti anova anenge ari pachigaro. Izvi zvinokonzera dambudziko, saka vari kupota vachizoti vapoteri vai vachivaendesa kune mastates anenge ane magavhena akasarudzwa nemaDemocrats.
Chii chamungafunga kuti chiri kukonzeresa zviri kuitwa nevebato reRepublican Party ivava magavhuna?
Ndinofungidzira kuti izvi zviri kuda kuti zviitwe zvigokonzera kushaya kumira kwezvinhu zvakanaka nekuti vanonga vachida kuzobatsirwa vanhu ava vanoda kutsvagirwa pekugara, vanoda kutsvagirwa pekudya kana kuti social welfare yevanhu ivava kuti itariswe zvakanaka. Ndinofunga kuti maRepublicans ari kuda kuti maDemocrats aonewe kuti zvakaoma sei. Saka pakuita kupinda kwezvematongerwo enyika nekuti kusiyana kwekuona kana kuti kweideology yemaRepublicans nemaDemocrats kwakukonzera kuti vapoteri vanova vanochengetedzwa neUnited Nations kutadze kuzofamba zvakanaka. Saka tinoonawo kuti isusu dai paita kuwirirana zvakanaka warega kushandisa vapoteri ava sechikorobho nekuti ivo havachisina bakodzero dzavo dzinonge dzichibatwa zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti magweta anorwira kodzero dzevanhu apindirawo kuti anga achiedza kubatsira vapotera ava kana vatami ava.
munoona zvine zvazvinoshandura here
nekukonzera kudaro zvazopa kuti magweta anomiriririrawo wanhu vanenge vachinetseka fanika sevapoteri watore nyaya yacho kuti waendese kumataredzi mhosva kuti zvakanaka zviitikewo kune vapoteri ava nekuti havana kupara mhosva ba mukati menyika yeAmerica asi vari kutsvagawo pekupotera nekuti vari kuti kunyika kwavo havachisina kugara zvakanaka uye upenyu hwavo hwaamunjodzi.
Tiri kuona kuti mitemo yeupoteri muAmerica inenge yasimba zvakanyanya kudarika zvayakambenge iri zvaakuomesera vatami kana vanouya vachitsvaga upoteri muno. Chii chakonzera kuti paite shanduko iyi?
Munyika yeAmerica tinoona kuti nyaya yeimmigration yakachinja pakapinda waTrump, wakabva wauya nedemo wachiita havasi kudaba kuti vamwe vanhu vapinde mukati menyika ino uye vazoita mapepa. Saka ndinoona kuti hutongi hwohwo kana mitemo yakaiswa nevaTrump mitemo yakabva yapa kuti zvinhu zveAmerica zvichinje chaizvo, kunyanya-nyanya kune vanhu vanenge vachida kupotera mukati menyika ino kana vanenge vachida kuuya kuzodzidza munyika yeAmerica zvakatiomera chaizvo izvozvo. Ndinovimba kuti zvichagadzirisika.
Tingaona here hurumende yemadhemokrati ichishandura zvinhu izvozvo nekukasika?
Pari zvino ndinofungidzira kuti madhemokrati angadai achinja mutemo iwoyo, asi zvinotora nguva yakakura kuti zvigozodaro. Saka ndiri kufungidzira kuti madhemokrats ari kuda kushanda nemarepublicans kuti vakwanise kuzochinja mutemo uyu, asi tiri kuona kuti wane kuona kwakasiyana kuti chii chinofanira kutanga chaitwa kuti uye zvakamira sei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paFrance University Dr. Moses Romano vari parunhare neStudio 7 kuKansas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muchirongwa The Connection, isu sevechidiki tiri kuti dai kuenda kwaita vamunangagwa kumusangano wavaenda nhasi, idzo nyika kana dzichizwa kuchema kwedu vawana mukana wekuvatora kuvabvunzisisa maringe nemabatiro avanoita vanhu muZimbabwe, maringe nekuchema kunoita vana veZimbabwe, uye maringe nokushungurudzwa kuitwa vana veZimbabwe kune dzimwe nyika. Nokuti kunyanya vechidiki ndisu tiri kutiza kuZimbabwe, tichitiza nzara, tichitiza nhamo, tichitiza kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye kusagona kwavo kutungamirira nyika yeZimbabwe, pamwe nokushungurudzwa kwezvisarwa zveZimbabwe nemauto, vasori, kunyanya avo vari kupikisana nehurumende yevamunangagwa. Takanangana zvakare nenyaya yemusikana uyu yokubatwa chibharo navamunangagwa. Idzi nyika dzekunze dzinoramba dzichidana vamunangagwa kumisaro yakafane iyi ngavagone kugara navo pasi vonzwisisa kuti nyaya idzi kana ivo vakapomerwa mhosva wai vakangonyarara vachitadza kukomenda panyaya iyoyo yavari kupomerwa. Nokuti kunyarara kureva kuti mhosva yavari kupiwa iyo vanoiziva. Saka imi nenyika dzekunze dai magona wokutora matanho, zvisinei nekuti munhu ane chinzvimbo chakaita sei, ndokuti isu vechidiki tigofara, tigozva takachengetedzwa mumararamiro edu, magariro edu, uye mune ramangwanari edu. Dini Obei Namburu ndiri kutaura ndiri paSouth Africa. Ndatenda.
Pamusoro ipaStudio 7 vashamarari, masara sei zvenyu? Aiwa, ini ndinoda kumbotaurawo pamusoro pemaitikiro ari kuitika muZimbabwe. Kana uchisapota bato rinopikisa rakaita seTCC, unenge uchitova nemhosva inokwanisa kungotokuindisa mujere. Saka vanhu veTCC, regai kupfeka marigalia, nekuti ukange wapfeka regalia ukasungwa uchagara mujere iwe usina mhosva, uchimbunyikidzwa kodzero dzako dzokupfeka regalia yako yepati yako yaunosapota. Maizikale vadai kusungwa, mapurisa anongomanyira kusunga munhu vasina kuongorora kana kuti kuvhunza munhu kuti sei waenda kudivirisiriro nemotokari. Zvimwe unenge uri mugwagwa wakaipa kana kuti mahwindi waya anokwanisa kubhuloka road, vanomira pakati pemugwagwa mahwindi waya nemishika-shika yavo obhuloka road, munhu wonzvenga ake road achida kuzvifambira nenguva yake. Zvinhu zvisingaongororwi izvo zvina mapurisa, asi ungototi uyu munhu wangotosungwa wangotosungwa asina mhaka, pamwe pasina zvaaita. Saka izvezvo kudzi vanhu vanopinda mared robot, mared robot achouya mukatarisisa mumuna naHararo, marod robot waya achasi kushanda, akungoramba kangoita red. Saka ndinotenda nemashoko andataura pastudio 7, ndiri munashe mute ndiri paJohannesburg muMidrand. Ndatenda hangu.
Pakadiko masora se vashamari vestudio 7, tinoda kutaura pamusoro peAmerica. America inofanirwa kutonga utongi huri pajekerere, nekuti America ndiyo musoro wenyika dzose. Saka America kuti isava nyika yakareruka inofanirwa kutonga matongero ari pajekerere, nekuti simba rainaro yakaripuhwa naMwari kunange muBhaibheri zvirimo izvozvo. Saka zvakaita senyika yeZimbabwe inodzvanyira vagari vemuZimbabwe, kana kuti utongi huri muZimbabwe huri kudzvanyira vana veZimbabwe, America inofanirwa kuvhoisa zvinhu zvakanaka zvika. Inofanirwa kugara ichizviita munyika dzose America kuti ionekwe kuti ndiyo baba pasi rese. Kunangwe zvinoita vana South Africa, America inofanirwa kuvhoisa kuti izikamwe kuti iyo ndiyo utongi, ndiyo ina masimba ose. Saka America inofanirwa kuwana utongi huri pajekerere.
Vestudio 7 makadini? Aini ndiraiti, ndinotenda chaizvo nezvamunoita. Taura nyaya dzinoitika kuno kumusha dzechokwadi, chibatsira vanhu vakawanda nenhamudza nezvinhu zvinenge zvaitika kwavari zvakaipa zviitwa nevakuru vedu vari kuno. Bati ndine nyaya yangu yandogara ndichitaura yemari yedu yakadyiwa yevanhu vaishanda kuassociated textiles kadoma 2019. Akapuhwa mari yedu neold mutual shure kwekuti tamukumbira kuti atimirire panyaya yedu. Old mutual yairamba nemari yedu, munangari manaja ikoko airamba nemari yedu, nekuti aishandaisa kuti ndiwe politics yeruling party. Saka taivhundusirwa zvakanyanya kana tichida mari dzedu. Nombozvinzwa muchitaura nyaya dzekupondwa, dzekupondwa kwevanhu, nyaya dzekubirana kwevanhu. Iyi hamusi kuitaura sei? Haizi yekuponda kanyi, inyaya yekuba yakafanana nedzimwe dzamunombotaura. Kumbira kuti mumboitaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva riri nyararo pasi rose. Sangano reJeff Zimbabwe Trust rinoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika, vakanangana nekuti apiwo mikana mune zvematongerwo enyika kune vakaremara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande.